Mutambi wekuCameroon Christian Tuba Epupa, uyo airova mambure pamadiro mwaka wapera, aramwa basa nenyaya yemari yake yechibvumirano chemwaka wapera, iyo asati atambidzwa nechikwata chine mukurumbira ichi. Epupa, nasi, aramba kupinda munhandare kuita gadziriro nevamwe vake, achiti iye haasi kudzoka kusvikira atambidzwa mari yake zviuru 15 zvemadhora, iyo akanyorerana pasi nedhimbare kuti aizopiwa asati atanga kutambira chikwata ichi gore rapera. Epupa ndiye angatarisirwa nevatsigiri vechikwata ichi kuti achavarovera mambure apo Dynamos iri kurwira kutora mukombe weleague uyo yakapedzera kutora muna 2014 zvichitevera kusiya basa kwakaita vamwe vatambi vane mukurumbira. Kuramba basa kwaEpupa kwauya panguva iyo Dynamos yatsvizwa nevamwe vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Masimba Mbambare naAshley Rayner avo vakaenda kuBlack Rhinos pamwe naTshona Chifunza uyo akaenda kuNgezi Platinum Stars. Pamusoro pezvo kaputeni wechikwata ichi Ocean Mushure haasati apinda mukamba achichema chema zvekare nenyaya yemari yake yechibvumirano chegore rapera uyezve achitarisira imwe mari yokutambira chikwata ichi gore rino. Munyori mukuru weDynamos vaWebza Marechera vanoti vari kugadzirisa nyaya yaEpupa nedzevamwe vatambi vavo vachiti ivo vane chivimbo kuti Epupa achange ari mugadziriro svondo rinouya mitambo isati yatanga. Asi mumwe muteveri weDynamos vatichapa mwendaberi vanoti kunetsana kweDimbare nevatambi panguva ino yezororo nenyaya dzemari hazvisi zvitsva vachiti ivo vari kutarisira kuti chikwata chavo chichakwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe weleague.
Aiwa gore negore togara tiinawo maproblems aya but tichangohwina zvakangodaro hatina kana basa nazvezvo. Maproblems tamajaira aya. Every year we happen to have problems every now and then, here and there. But tichangogara tichitongohwina chete. Dynamos itimu inozivikanwa.
Dynamos haisati yanyoresa nevePremier Soccer League vatambi vainenge ichishandisa mwaka uno. Zvimwe zvikwata zvinoteverwa nechaunga cheCapes United neHighlanders zvakatopedza nenyaya iyi kare. Dynamos iri kusangana neChicken Inn mumutambo wavo wekutanga wemwaka uno. Zvichakadaro chikwata chenyika checricket chemaChevrons chadongorera muSuper 6 stage yemakundano eWorld Cup ayo ari kuitirwa munyika muno. Chikwata ichi chiri kungoda kubanda Hong Kong mangwana muQueen Sports Club kuti chipinde muSuper 6 stage umo muchabuda zvikwata zviviri zvichaenda kumakundano eWorld Cup England nekuWales gore rinouya. Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chechipiri pasi peScotland iyo yakarova Afghanistan, Nepal pamwe neHong Kong. Asi Zimbabwe ichange isina Brian Vittori uyo ambomiswa kutamba neve International Cricket Council achinzi anga achibirira mukukanda kwake bhora mushure meongororo yakaitwa apo Zimbabwe yakarova Afghanistan nemaranzi maviri. Asi izvi hazvisi kubvisa mongo muchikwata chemaChevrons icho chiri kubaka moto chichitungamirwa naSikanda Raza uyo ari kukanda maranzi pamwe nekutora mawickets pamadiro. Muongorori wemutambo wecricket vaSevius Shumba vanoti havasi kuona Hong Kong ichimira pamutambo uyu vachiwedzera ivo kuti Zimbabwe yatove muSuper 6 stage.
MuSuper 6 tatovemo. Hong Kong hativerenga vazi vanhu vechi tinodambura mutserendende.
Zimbabwe iri kutarisira kuve chimwe chezvikwata zviviri zvichabudirira kuenda kuWorld Cup uko kuchange kune zvikwata 10 zvinorura pasi rese mumutambo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.